vatsvuku kuimba kune mufaro mukuru kwevamwe vevachangopedza zvidzidzo zvavo pampilo hospital muulawayo zvekuva vanamukoti nekuve vananyamukuta. Kosi yemakore matatu yekuve mukoti nekosi yegore rimwe yekuve nyamukuta zvinonzi zvakaoma zvikuru zvekuti zvinozivikanwa nezita remadunhirirwa rekuti misodzi dikita neropa. Saka nekudaro hazvishamise kuti vanobudirira muzvidzidzo zvavo vanofara zvikuru. Muzvare Patience Ncube ndemumwe weavo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvekuve mukoti. Muzvare Ncube vakawana mibayiro ine chitsama kusanganisira kuve mudzidzi akakunda vamwe vose pazvidzidzo zvekuve mukoti kana kuti best academic performance throughout training. Muzvare Ncube vanoti chinangwa chavo chaive chekuti vabudirire muzvidzidzo zvavo vachiti mufaro wavo unowedzerwa nekukwanisa kubudirira zvepamusorosoro nekuwana mibayiro kwavakaita. Asi zvisinei nekubudirira kwavakaita muzvidzidzo zvavo, Muzvare Ncube ndemumwe wevamwe vakoti vakawanda munyika vasati vawana basa. Kunyange hazvo muzvipatara nemakiriniki emunyika musina vakoti vakakwana, hurumende yakambomira kupa vakoti mabasa nekuda kwekushaya mari yekuvabhadhara, izvo zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Muzvare Ncube vanoti zvinhu zvinovarwadza zvikuru kuti havasati vawana basa uye vanoshushikana nekusaziva kuti ramangwana ravo richange rakamira sei.
You know, it's not easy to go through 3 years training.
Chinhu chakaoma kuita kosi yeunesi kwemakore matatu. Munhu unotomboita mamwe mazuva unorara wakasvinura nekuda kwekuoma kwezvidzidzo zvacho. Kana wapedza zvidzidzo zvakadai unenge uchitarisirawo kuti uchawana basa. Asi pari zvino ndakangogara kumba kunge pasina zvandakaitawo muupenyu. Apa handizive kuti ndichawana basa here uye kuti ndichariwanira rini. Zvinhu zvinongorwadza chaizvo.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaAldrin Musiwa vanoti bazi ravo rinoziva matambudziko ari muchikamu chezveutano munyika kusanganisira nyaya yekuti kune vana mukoti vasina mabasa. Vamusiwa vanoti bazi ravo riri mushishi mukutaura nehurumende kuti riwedzerwe mari rigokwanisa kupa mabasa kune vamwe vana mukoti. VaPaul Dube vakapedzawo zvidzidzo zvavo zvekuve mukoti pamwe naMuzvare Ncube uyewo havasati vawana basa. Asi vaDube vanoti vari kuramba vane tariro yekuti vachawana basa nekukasika.
Ndakagara hangu zvikomba hoping that anytime soon something will come up. Tiri kufungira kuti hope government ichazvigadzirisa sezvo mbotaura na honorable minister, deputy minister of health.
Kunze kwedambudziko rekuti vashandi vehurumende vanoonekwa sevakawandisa, rimwe dambudziko nderekuti kune vashandi vanozivikanwa kunzi maghost workers avo vanotambira mari ivo vasingashandi. Hurumende iri pakati pekuita ongororo yevashandi vayo vose senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko iri. Asi mumwe mukoti uyo asina kuda kubuda pamhepo sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti hurumende inogona kupa mabasa kune vamwe vakoti nevamwe vadzidzisi kana ikave nehanya nekushandisa mari yainowana pane zvinhu zvakanyanyokosha seutano nedzidzo, kwete kushandisa mari kuwedzera makurukota ehurumende nekuvatengera motikari itsva nguva nenguva. Kunyange hazvo vachibvuma kuti zano rehurumende rekuda kuendesa vamwe vashandi vasina mabasa kune dzimwe nyika rinogona kubatsira, vaBatla Tambo avo vanove chipanga mazano musangano rePublic Policy Research Institute of Zimbabwe vanoti urongwa uhu haunyanyo batsira kwenguva yakareba. VaTambo vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera vashandi mumapazi eutano nedzidzo yobvisa vamwe vashandi vari kumapazi asina kunyanyokosha.
Inoona nge zvinenge zviri nani ndezvekuti dei taganhurai kune zvimwe zvinhano kwatiri kuwedzera vanhu tichiramba tichitora vanhu mwedzi nemwedzi. Tikatarira isusu iye zvino katoda taura chokwadi, mapurisa ava mazhinjisa atanawo munyika. Zvakare ava vanochengeta vasungwa tikuonawo chiramba vachingowedzerwa vachiwedzerwa zvakadaro. Nyika ibudire nekuva nemapurisa mazhinji, zvakare ibudire nekuva nekuva nemasoja kana kuti nekuva nevanochengeta vasungwa vazhinji.
Kusvikira hurumende yagadzirisa kusamira zvakanaka kweupfumi uko kuri kuita kuti inetseke kuwana mari yekubhadhara vashandi, vana mukoti vakaita saMuzvare Ncube navaDube vanogonavo kuramba vakagarira guyo seimbwa vakamirira kuwana mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.